Zvinonzi paita bata murefu bata mpupi pamahofisi ekanzuro echitungwiza nhasi apo vechidiki vasvikoro vava maiko. Mutevedzeri wameya wedhorobha vamusa makweza vaudza Studio 7 kuti vamaiko vaendeswa kuchipatara zvitevera kurohwa kwavaitwa uku. Mapurisa emuno muchitungwiza anonzi asungawo vechidiki vezanu PF vaviri zvitevera mhirizhonga iyi.
Tisi yabhada yezamayuthi auya kapfeka rigari yaizanu PF ndokubva varova meya. Zvokuti meya vatokuvara shoulder izvozvi kutaura kwandiri kuita kudai vari muchipatara.
Vamakweza vati vamakunde havasi kufambisa basa ravo zvakanaka mukanzuru uye havasi kuuya kubasa sezvavanotarisirwa kuti vange vachiita.
TC havasi kuuya kubasa, vanouya katatu chete pamwedzi. Kana vauya futi vanongoita 2 hours 3 hours vari pabasa vobva vatodzokera. Nenyaya yekuti vaite divulge madocuments anenge achidiwa nekanzo, kuti vauye nemadocuments anenge achidiwa nekanzo, but ivo havari kundikana izvozvo. Saka kanzuro yaona zvakakodzera kuti TC vambomira basa vachiferefetwa kuti sei vasiri kuuya kubasa, uyezve sei madocuments atii ndichida kuti aunge aripo pamberi pekanzuro, sei achiita zvakuya nawo nenguva kuti kanzuro yedu ifambirire mberi, uyezve kuti sei zveTC pane nyaya iripo yeservice delivery, kuti sei service delivery yemuchitungwiza isiri kubudirira ichiramba ingori panhu pamwe chete. Saka isusu manje nokuona kuti vashandi havasi kutambira futi, kuti sei vasaende vachitadza kudi kutambira. Saka semakanzerasi taona zvakakodzera kuti TC vasamonwe kwavambosaspendwa, tichimboongorora kuti chikonzero chii chinoita kuti zvinhu izvo zvitadze kudi kubudirira, mamwe maguta achidi achizvikwanisa.
Zvinonziwo mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ndiwo azomisa mhirizhonga yanga ichiitika iyi. Mumwe mushandi wekanzuro aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mahofisi ekanzuro pamwe nemahofisi ehurumende anotorerwa zvitupa ayo akabatana nemahofisi ekanzuro azoswera akavharwa pasisina basa riri kuitwa mushure mekunge mapurisa adzinga vanhu vese pamahofisi aya.
Isusu zvangoitika tinoshandawo pakanzuro. Kwangu tangoparika toone mayuth ezanu PF vanga vazere mukapaki vanga vakapfeka hembe nguo dzezanu PF dzaka matisheti nehembe dzakasonwa dzemazambia. Asi pakare paya tazova vati meya vaya kuzopa town clerk nenhamba yesuspension, meya kwakubva vazorohwa ndimayuth aya anga ari kunzi anga adanwa ndetown clerk. Asi tiri kungohwawo kuti meya vakuvara vazotakurwa ndivamwe vauya kuvatora. Kutaura kuno mapurisa azoya, tese tatobva pabasa vapasiya pakiwa pakangozarawo mapurisa. Isusu tabviswa hatichisipo, tatodzokera kumba hatitozivi kuti tinodzoka mumabasa rini.
Mumashoko kuvatori venhau, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vati vamakunde svondo rapera vakaronga dhende rekuti vamaiko navamakweza vasungwe mushure mekunge vanzwa runyore kuperwa kuti vainge vachida kumiswa basa nenyaya yehunhubu uye kusauya kubasa. VaTamborinyoka vati vakatenga nzvimbo zvisiri pamutemo ndivo vatsvaga marori anga akatakura vechidiki vanodarika zana vanofungidzirwa kuti ndevezanu PF kuzoita mhirizhonga. Mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi, asi vati bato ravo harikurudzire zvemhirizhonga uye vanoita zvemhirizhonga vanofanira kusungwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vave neruzivo nezvaitika kukanzuro yechitungwiza vakatigozodzoka kwavari. Vamakunde vatiwo vari kunenedzerwa mhosva dzavasina kupara vakatigozovabata mushure meawa imwe chete kuti vatipe divi ravo rizere, asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.